Vanotunda mira sangano revanotengesa migwagwa revendors initiative for social and economic transformation vasamo wadzai vanoti nhasi vanhu vakawanda munyika vashamisika kuona vekambani dzenhare mbozha vakwidza mitengo.
Tangofuma nhasi tichiona almost ese ma service providers ma cellular network ese I think for the past 2 days vanga vari kungokwidza mitengo yavo. Nhasi tangomuka tichiona Econet yakwidza madata bundles zvokutoti kuti tichikwanisa kutotaura chero nehama dzedu dziri kunze kwenyika zvichabudi. Rakachipa racho rinenge riri 40 megabytes rinenge chita dollars harilasti kana zuva rimwe. Saka haidambudziko hombe chairo rokuti kana pakasawana zvinoitiwa nokukurumidza vana vezimbabwe vanodzoserwa kumashure shure chaiko chaiko kunokunda mararamiro nokugwadzwa kwatakaita muna 2008.
Gurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti dare remakurukota razeya nhasi nyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu rikawirirana kuti hurumende ichaedza kuwandira vemabhizimisi mari yekunze yekuti vakwanise kugadzira zvinhu zvine mutengo wakaderera. Amai Mutsvangwa vatiwo vari kukumbira vemabhizimisi kuti vadzikise mitengo. Mune imwe hurukuro yavakamboita neStudio 7, amai Mutsvangwa vakaratidzawo kushushikana nenyaya yekukwira kwemitengo yezvinhu.
Hurumende inobatikana zvikuru nekushupika kurikuita vanhu. Chingwa haisi lazarika. Chingwa ndochinoponesa mhuri dzese. Mhuri inomwa tiyo tofera nechingwa. Saka kana chingwa chakushaikwa hurumende haingamiri yakangomitarisa. Obviously we will be coming up with a lot of interventions kuona kuti zvagadzirika ipapo.
Hurumende inoti kuburikidza nekambani yakaumbwa kubva muGMB inonzi Silo Food Products iri kuparura urongwa huri kugadzira zvimwe zvekudya zvichatengeserwa vanhu zvakaderera mutengo. Asi vaimbova gurukota rezveupfumi munguva yehurumende yemubatanidzwa vari nhengo yeMDC vatendai biti vanoti izvi zvakamboedzwa zvikaramba.
Venezuela iri kuzvitraya zvemabhakositora hazvisenze. Muno muZimbabwe takazvitraya gore riye hazvisenze. Ende maproducts angatengeswa neGMBichi. GMB ingatengese tissue paper. GMB ingatengese tinned fish. Not the market work. Munoona mukoma blessing regai ndikudzenyaya yeupfumi. Kurana economy ende ndinoziva kuti ndakamborana economy. Zvakafanana nenzizi oro river inoyerera. Saka naiwo uri finance minister kungomeka sure kuti nzizi iri kuyerera ichidzika downstream ichibatsira vanhu vanodiridza ichibatsira vanhu vanoita irrigation nokumeka sure kuti hakuna tumwe tunzizi tunobuda tumaside streams because maside streams icorruption. Ukada kutanga kuisa zvimabridji nezvimaipanzizi iyaiya unoita problem. Ndo problem yehurumende iyi vada kucontrola river, the river called the market, it doesn't work.
Gurukota rinoona nezvekutakurwa kwezvinhu vajoe bigimatiza vakayambirawo kuti mari dzematogets uye dzinobhadharwa pamitero yemotokari dzichawedzerwa munguva pfupi inotevera. Vawadzai vanotiwo zvinhu hazvina kumira zvakanaka kune vanotengesa mumigwagwa.
Zvinhu zvaoma and munotoona kutoti bhizinesi pacharo ratoderera. Nokuti dambudziko riripo nderekuti chero zvinhu zviri zvekukwira kudai mari hadzisi kuwedzerwa kumabasa uko. Saka kuti bhizinesi redu rifambewo isu vanhu vachitengawo mumastreets hunge vane mari muhomu. Pamusika mutema kana ukaenda wakabata dhora izve chireva kuti unenge une 5 RTGF dollars.
Vabiti vanoti zviri pachena kuti hurumende yakundikana.
Isu takabvira tavataurira kare kare kuti zvekuda kudzosa Zimbabwean dollar through the back door hazvibatsiri.
Asi hurumende pachayo iri kuramba kuti ndiyo yakonzera kuti zvinhu zviite manyama amire nerongo munyika ichipomera vemabhizimisi nenyika dzakabudirira mhosva yekuvhiringidza zvinhu nechinangwa chekuda kuipidigura. Mumwe muzvina bhizimisi vaGilbert Mponda avo vakambokwikwidza musarudzo kuWarren Park vakamirira ZANU-PF vanoti vemabhizimisi ndivo vari kupa kuti zvinhu zvinyanye kuwedzerawo mutengo nenyaya yenhafu.
Makwiriro aya kuti tione makambani ari 3 tingati Proton neVegasin neimwe yacho iLogos dzese dzakwidza chingwa nechemumajini handiti mabona. Ipapo ndinoratidza kuti pane kuita sei kwatinoti hatinoti collusion kushanda ezekateo kuri kuitika pakuti vanhu vanenge vakungoita zvese zvekuda ku kufikisa hurumende kana kufikisa vashandi kana kufikisa vatendi.
Asi vabiti vanoti mitemo yehurumende ndiyo iri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.